chirwere chacho chinoda pane pasina kunyanyasa kunyanyasa kuyana pane panenge panakaita kunge pane utsvina saka pakunenge wakunaya paya madhaga tsvina dzinenge dzibva mumabhini zvakasanganasangana kazhinji ndo zvinoita kuti chirwere chacho chipararire saka kana guta renyu risina kunyasa kuchena hakuna mvura yakanyatsa kukwana inobva mumatepi then vekumabhini havasvika vachitakura mabhini avo zvakanaka kana kuti systems dzinenge dzichifamba nezvina zvinge zvabva kuma imba huru matoilet zvisina kunyatsa kumira mushe kazhinji chirwere chacho chinopararira.
Ndeapi matanho anoda kuti ange achitorwa kuti pagadziriswe dambudziko iri?
Vanhu varwere vanoda kunge vachiisolatewa vachiswa kwavo kwega kuti tinyatso kumeka shuwa kuti havasi kupa chirwere chacho kune vamwe vanhu. Ndo chokutanga tanga choda kuitwa. Munhu angobatwa nekorera ngaaende kudai munyamanyazviguta ezvirwere eutano onyatsa kurapwa zvakanaka opiwa mishonga inodiwa kusvika waasisira chirwere tomeka shuwa kuti chirwere hachisi kuenda kune vamwe. Ndo chekutanga. Chechipiri tinofanira kuimprova mvura inopiwa kumaguta especially kunzvimbo dzinenge dzakaafektwa nechirwere. Tinoda kumeka shuwa kuti edha kwadhirwa mabhoha ekupamba mvura kana kusina mvura inobva kusiti kanzo iromupombi ngakupambwe mabhoha akati wandei kuti vanhu vawane mvura yakachena inobva pasi pekupazasi zvinobatsira. Chechipiri nzvimbo dzinonge dzichichengeta tsvina dzoda kugadzirwa dzobviswa pane pachingoraswa mabhini panoweza kana kuti panoshandiswa pachiswa zvinhu zvekuchimbuzi pese papana vanoda kunzi pange pakunekashakuti pakachena